Pane kunakurira nanyoka mhenyu pakati pemapurisa nevatsigiri vezanupf ava panyaya yekuti chii chakakonzera mhirizhonga iyi. Asi vakaona zvichiitika vaudza Studio 7 kuti mapurisa akanetsana nevatsigiri vezanupf vanoita basa rekukokera vanhu mumotokari diki kana kuti mushikashika. Mapurisa anoti mbonzi anovaregera vachiita madiro aJorjina anonzi akafuma achidya magaka mambishi ndokuvatandanisa zvakaita kuti vaende kunomangara kuna mudzviki wekadoma vaimani vemusanga. Asi mapurisa anoona nezvekudzivirira mhirizhonga kana kuti reaction team vakasvika ndokurova nhengo idzi nekudzisunga asi vamwe vavo vanonzi vakatiza. Mumwe akatiza asi azvipira kumapurisa nhasi valenisa mhembere vanovawo mushandi wekanzuro yekadoma. Vasamhembere vachitaura vari pamapurisa anochengetedza mutemo kana kuti law and order mukadoma vaudza Studio 7 kuti vazvipira kumapurisa vanzwa kuti vari kutsvagwa.
Endaenda vanhu vakabatwa vari kunzi vaeri kukoti. Handina nditori mumunyacho vava vachitoti vanotoda inini kuti vakwanise kuenda nevamwe vavo kumatare saka ndatokuvha nangoendawo saka ndichingoripota takamirira tiri paloendoti.
Vanoti vange vari kutarisira kuenda kumatare nhasi kana mangwana vachipomerwa mhosva yekuungana vasina mvumo kana kuti illegal gathering.
I think maybe in 30 minutes or so tovachavenda ukot vari kuchaja vanhu neunlawful gathering.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vachafadzwa mugwadi vati zvakakosha kuti vanhu kusanganisira nhengo dzebato ravo vateredzere mutemo.
Musangano wezanupf isu tinokurudzira kuti mapurisa aite basa ravo vasina kwavakarerekera ende tinozvifarira kana vachinge vatora mutemo. Vana vemusangano wezanupf sevana vomuzimbabwe vose vanofanira kuzviziva kuti hurumende ndeyemusangano wavo yakavakwa nemusangano wavo nokuti ndiwo musangano wavanovhotera kuti uumbe hurumende. Kana waumba hurumende inotungamirirwa nomutungamiriri anova zvekare mutungamiriri wenyika nemusangano hazvina chimiro kuti vawaniswe vachitora mutemo kana kuti voita sevotora rinodzera kune vemapata anopikisa.
Asi mutauro webato rinopikisa reMVC vaWitness Dure vanoti kutungana kwembudzi vachiti nyaya yacho hapana kwainoenda.
Kutungana kwembudzi vanoziva zvavakuita muchatonzwa kuti varegererwa vanhu ivavo vasina kumbo nyaya yacho isina kwayaenda. Zviriko ndezvekuti ZANUPF haisi kunyatsokuita zvakanaka pamutemo vayo vana haisi kuvaendesa kusvikira kumvura yacheka makumbo mune zvemutemo saka icatch and release yajairika iyoyi muchangozva kuti vabuda.
Mapata anopikisa anogara kupomera mapurisa mhosva yekuti havasunge nhengo dzebato rezanupf kana dzatyora mutemo. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti vasungwa ava vachaenda rini kumatare sezvo mutauriri wemapurisa mudunhu remasonal and west amai Margaret Chitove vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Tatadza kutaura nemutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Paul Nyati sezvo vati vanga vari mumusangano vachiti tozovafonera asi patazoedza kuvabata mbozhanhare yavo yanga isapinde. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.